takatenderana kuti vakuru maprinciples vange vachitaura nyaya iyi. Kana vapedza kutaura nyaya iyi, yobva yoenda kusecond hall stakeholders meeting. Ndopachanopresentwa pepa rekopaki riripo nenational statistical report ikoko. Isu takune position yedu inozikamwa yatangauri takutaurirai. Kudai vembc vachavuyavo neyavo, vouyavo neyavo. Tonzwa kuti macivil society groups anoti kudini vakawanda, madzishi anenge aripo vavi, mastakeholders vese vanenge variko, matribunal leaders vanenge variko, naivo vavo maNGO zavo vanenge ariko. Saka ndozvatichanoita izvozvo.
Muri kutiwo imi muri kuda kuti kuiswe national report kuall stakeholders conference, asi vamwe venyu vari kuti hazviite, inofanira kuenda kudare reparamende. Zvinogadziriswa sei izvozvo?
Hakuna chakadaro zviri. Tiri kutora masteps ese anongofambirana nekufambirana. Inoenda kwakwavari, inogorambi yakaita sei, vanoirambirei. Kana vachiramba kudisaida kokuti minzi vanohlaka kuti vanoexpose.
Vamwe vari kuti politi biro inenge yakumbochinja danho rayo apa, nekuti pamakambosangana makataurirana kuti haiende kuall stakeholders conference kana zvamuri kuda kuti zvichinjwe zvisina kuchinjwa. Zviri kufamba sei?
Takambotaura rini kuti danho rayo blessing? Hatakumbodaro isu. Itakati takaamenda ende dokumendi rinoti approve amendment draft constitution ecopak. Hatakumboti hatindi kuall stakeholders meeting. Taitaura papi? Une rekodi yazvo.
Saka zviri kureva kuti muri kuti henyu maprinciples aya vakasawirirana zvakabuda kubva kukopaki ndo zvakuendeswa?
Nyangu vakaurirana nyangu vakausirira, ndinoenda kuall stakeholders conference because ipati yeGPA masteps akaitiwa eGPA. Saka hapana kupukana ipapo.